Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 11 Mbudzi 2022. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Chikwata chinobva kusangano reCommonwealth chinotarisirwa kusvika muZimbabwe nhasi kuzoona mamiriro akaita zvinhu munyika maererano nezvekodzero dzevanhu. Zimbabwe ndiyo yava sachigaro wesangano rinoona nezvemangoda reKimberley Process Certification Process. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Chikwata chenhumwa dzinobva kusangano reCommonwealth chinotarisirwa kusvika muZimbabwe nhasi kuzoongorora mamiriro akaita zvinhu munyika. Izvi zvinoitirwa kuti Zimbabwe ibvumidzwe kudzoka musangano uyu. Zimbabwe yakadzingwa musangano reCommonwealth muna 2002 ichipomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. Izvi zvakazokonzera kuti vaimbova mutungamiri wenyika muchakabvu Robert Mugabe vabudise Zimbabwe musangano iri. Chikwata ichi chichange chichitarisa basa raitwa nehurumende yava munangagwa mukusimudzira nekuchengetedza kodzero dzevanhu. Nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Stan Mukasa vanoti hapana chati chachinja muZimbabwe, vachiti zvinhu zvinoratidza kunge zvatonyanya kuipa.
Handifungi kuti vachaona zvinhu zvakasiyana. Hapana chambochinja kuZimbabwe, saka handione chichabudirira pekuti Zimbabwe wangadzoserwe kuCommonwealth membership. Hapana chachinja, zvinhu zvabva zvaita worse.
Zvinoreva kuti vanga vasingatarise here zviri kuitika muZimbabwe, kana kuti vanoda kuti vasvike vataure vachiona vanhu vachitaura vega?
Iya, ndo zvinoita mabata international organizations. Vanoda kutumira vanhu wavo vanozouya vachizoongorora kuona kuti ko zvinhu zvachinja here. Onai nhingirike United Nations Human Rights Council inoita inonzi peer review. Saka inotumira think every 2 years, kwapera mumakore mairi inotumira mumunhu anouya kuzoongorora kuti ko zvinhu zvachinja here. But panyaya yeZimbabwe hapana zvachinja. Ingori ndokushanda kwavanoita international organization. Vanoti kwapera nguva yakati vati ngatimbonotarisa kuona kuti pane zvinhu zvachinja here. But sekuziva kwatine hapana chambochinja paZimbabwe, saka hatitarisire kuti Zimbabwe ichadzorwa kundiro kuCommonwealth.
Zvakakosha sei kuti Zimbabwe ive nhengo yesangano iri?
Zimbabwe ikuda kuti iwe nechimiro chakanaka. Inofunga kuti ikadzoserwa kuCommonwealth ichazofamba manje ichishambadza munyika dzese ichitionai takadzoserwa kuCommonwealth, zvakuratidza kuti zvinhu zvanaka. Pane kana uri nhengo yeCommonwealth, pane mamwe mabenefits anouya like kumascholarships nezvimwe zvinhu zvakadaro, asi hazvina kunyanya zvazvo kuwanda. Pane vamwe vanhu vane pfungwa dzekuti iyo Commonwealth yacho haisisina basa, haina zvakawanda zvainobatsira.
Kudzoka kweZimbabwe misangano iri reCommonwealth kuchashanda sei? Ngatiti yatambirwa kuti idzokere muCommonwealth. Kutambirwa kwayo kudzokera musangano iri kuchashanda sei ipo pachidzi pane zvirango zvakatemerwa Zimbabwe nedzimwe nyika dziri muCommonwealth macho?
Commonwealth mugashira kwa Zimbabwe zvango fanana ne United Nations. Zimbabwe imemba inengo ye United Nations. Saka hapana zvichachinja ba wanongo gashirwa ngekuti nyika zhinji dze Commonwealth hazvina kuita masanctions ku Zimbabwe ka. Just like in the United Nations. Saka wachango gashirwa unza mauya chipindai chigarai apa ngati chiita basa redu nyaya yemasanctions handifunga kuti ichanopinda ipapo ba and handifunga kuti Commonwealth ichatiyo beside masanctions hawana kuzvidaro kundipo wakasangana kuRwanda hawana kutombotaura nenyaya yeZimbabwe.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare nestudio 7. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa sezvo kwange kwadoka. Zimbabwe inoti sachigaro wesangano rinoona nezvemangoda reKimberley Process Certification Process yazvipira kumusangano pamusoro pemangoda enyika rekaindi dzokorore. Zimbabwe inoti sachigaro wesangano rinoona nezvemangoda reKimberley Process Certification Process yazvipira kuita misangano pamusoro pemangoda nenyika dzepasi pose uye ichitevedza zvinodiwa nesangano iri. Sangano reKimberley Process rakaumbwa muna 2003 nesangano reUnited Nations kuti ridzivirire mangoda aicherwa achitengeswa kuti mari yavo ishandiswe munyaya dzezvehondo nekudzvinyirira kwevanhu. Gurukota rezviwanikwa vaWinston Chitando vanoti chikwata chakabva kusangano reWorld Diamond Council rakanga riri munyika svondo rapera kuti rizvionere mafambisiro ari kuitwa nyaya yemangoda. Tabata vanotungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu tikatanga nekuvabvunza kuti zvematongerwo enyika hazvipindi here mukushanda kwesangano iri.
Kimberley Process very political nechikonzero chekuti inotungamirwa nemagovernments ndiwo anonzi maparticipants. Masangano akazvimirira oga neWorld Diamond Council maobserver. Uye zvekare kuti paitwe decision muKimberley Process nyika dzese dzinofanira kuti dzibvumirane yavanoti consensus. Saka kuti vasvike paconsensus especially pane nyaya dzinenge dzichinetsa saiko zvinezvi pane nyaya yeRussia neUkraine, inyaya yekuti inodivida Kimberley Process nekuti nyika imwe neimwe inenge ichitaura zvinoenderana neforeign policy yavo pamusoro penyaya inenge ichitaurwa. It's the same nepanga pachidiscusswa nyaya yeZimbabwe Marange. Nyika dzinenge dzine kudyidzana neZimbabwe dzaitaura kuti isusu zvekuti kuri kuurayiwa vanhu kwaMaranga hatinei nazvo. Chatoziva ndechekuti nyaya yemahuman rights haisiri nyaya yeKimberley Process. Saka inzvimbo kana mukatarisa machair eKimberley Process vazhinji vacho madiplomats kana kuti mafomer diplomats nekuti it's a political field.
Vamagu, panyaya yemangoda awa anogona kunzi Blood Diamonds, sangano iri rinokwanisa kuitei pamusoro pazvo?
Ma conflict diamonds achiriko zvakanyanya. Iko zvinezvi tine problem like Central African Republic. Ma conflict diamonds iwawo, ma rebel movements are very active and vari kutyora kodzero dzevanhu uye vari kuchera ngoda vachitengesa. Asiwo zvekare pane hurukuro yaamo muKimberley Process yekuti panofanira kuwandudzwa definition yema blood diamonds iwawo kuti kana madiamonds achicherwa muarea pasina development iri kuoneka muarea imomo anenge anofanira kuclassifywa sema blood diamonds kana maconflict diamonds. Kana madiamonds achishandiswa marevenues acho kufinansa ujiniriri, madiamonds iwa anofanira kuti anzi maconflict diamonds. Kana panocherwa pacho pachikanganiswa environment pasina zviri kuitwa kugadzirisa nharaunda kuti kana pakanganiswa nemining vaiti yatingati land reclamation, ma environmental crimes ari kunzi anofanira kuti awe maconflict diamonds. Saka idebate ririmo mukimbale process iko zvino, ndosaka vamwe vaakutanga kugadzira kunzi malab grown diamonds kana kuti masynthetic diamonds. Vari kuti iwo vanhu vaneta nekuramba vachingotenga madiamonds akatsvuka ropa revanhu. Madiamonds ari kucherwa munzvimbo dziri kudzvinyirirwa vashandi ende dziri kusvibiswa environment. Saka vanhu vaakuti taakugadzira edu madiamonds edu mumalaboratory kuti titize blood diamonds. Saka izvozvo zviri kuisawo pressure kukimberly process.
Munogutsikana here vamaguhu nebasa nemashandiro anoita sangano rekimberly process?
Ndingati panewo zvakanakira kimberly process pakuti yakwanisa kuunganidza mastakeholders ese emadiamonds kuti vataurirane madambudziko anenge varipo vachitsvaka nzira dzekuti vagadzirise all the problems dziri mudiamond sector. Asiwo atigutsikani nenhau yekuti isusu semasangano akazvimirira oga, chinangwa chedu ndechekuti vanhu vagare zvakanaka. Kana mining ichiitika, vanhu vanofanira kubhenefita kubva kumining iyoyo. Saka masituations yekuti mining inenge ichiitika ine ini area, uchipinda muarea imomo kana migwagwa chaiyo yekuti usvike kumine haifambiki, hakuna maclinic, hakuna improvement yeeducation, hakuna kana ma-self-help projects ekuti vanhu vakwanisewo kuzviraramira even apart from mining kana kuti kana madiamonds iwo achinga apera. Iroro idambudziko hombe riri kutadzikwa nekimberly process. Saka ndochichemo chikuru chatinacho kuti kimberly process inofanira kuti ipromote welfare yevanhu zvikuru sei maarea muri kubva madiamonds.
Avo vange vari vanotungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunhare kwaMutare neStudio 7. Imwe nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change yanga iri muusungwa vaGodfrey Stole vanove mumiriri wechitungwiza noti mudare reparamende vakapiwa mukana wokubisa mari yezvibatiso nedare raMagistrate neZuro Masikati mushure mekunge vagara mutirongo kwemwedzi ingada kusvika mishanu. VaStole vakabvisiswa mari yechibatiso inoita madhora emunyika zviuru mazana matatu kana kuti 300,000 Zimbabwean dollars pamusoro pekuzviratidza kumapurisa kaviri pasvondo vasakanganise vafakazi uye vape mumaoko edare gwaro ravo rekufambisa. VaStole avo vari kupomerwa mhosva yekukonzeresa mhirishonga vanotarisirwa kudzoka zvakare kudare nechipiri chinouya. Vakuru vanoona nezvesarudzo mumatunhu akasiyana-siyana vanoti zvimwe zvakabuda musarudzo zvakaitwa muAmerica nemusi wechipiri zvichatora mazuva kana kuti masvondo akawanda kuti zvizikanwe. Pari zvino matunhu asati apedza kuverenga mavhoti ekukwikwidzwa kakaitwa masenate anoti Georgia, Arizona neNevada, zvichinzi sarudzo dzemudunhu reGeorgia dzichadzokererwa zvakanaka mwedzi unouya. Chizvarwa cheZimbabwe chinogara mudunhu reOhio vazvidzairuzvidzo vanoti pane zvizhinji zvokudzidza kubva mukufambisa mafambisiro anoitwa neAmerica sarudzo dzayo.
varizidzo vanoti kusununguka kwevanhu uye kukwanisa kwevanoda kuvhoterwa kutaura nevanhu pamaredhiyo nemumapepanhau nedzimwewo nzira dzakasiyana-siyana chinhu chinokosha zvikuru uye chinoita kuti munhu avhotere waanoda achinyatsonzwisisa kuti munhu uyu anomuvhotera nemhaka yei
parudzo dzemuamerica zvizhinji zvatiri kudzidza tichiona kuti vanozvifambisa sei pamaelections emunoko kubvira kutanga kwavo mazuva emakampeini kana kusarudza macandidate kuti whether you are a republican kana kuti uri mudemokrat makambeni ravanenge vachiita takaona kuti vanhu vanoenda muvanhu vachinotsvaga sapoti yavanenge vachitaurira vanhu kutisapoti ende kuitirai zvakati izvi chidzidzo chandakaona kuti dai kuri kunzi ndizvo zvinoitika kumusha kwedu kuti vanhu vari kuda kukwidza zvenzvimbo vanoyamo vanhu vachivataurira kuti tisarudze tigokuitirai zvakati zvinhu zvinenge zvakanaka chaizvo
saka muri kuona sarudzo idzi sechidzidzo chikuru kune dzimwe nyika
hachidzidzo chikuru kune dzimwe nyika speciali takatarisa nenyaya yedhemokirasi nekuve zvinhu zviri pajekerere munomo havana masikireti yekuti unganzi vanhu vambunyukidzwa kuti vaite sarudzo dzavo kana kuti vasarudze munhu vanozviita pajekerere munhu anoenda kunovhotera munhu waanoda
ko igo ruzhinji rwevagari makaona vachifarira nyaya yekuenda kunovhota here pane zvavakanga vachitya here pane zvavanga vachifarira here chii chamakaona muvanhu vaifanira kuenda kunovhota kana kuti vakaenda kunovhota
chandakaona ndechekuti zvandataura pai kuti vanhu vanotaurira vanhu zvavaroda kuzovaitira kana vachinge vataura zvavanoda kuvaitira vanhu vanenge vavakufarira kunovhota vachiziva kuti munhu uyu ndakamuvhotera anozvitiitira chakati kana kuti anozvitiitira chakati munharaunda yedu saka izvozvo zvinopa munhu manyemwe chido chekuenda kunovhota achiziva kuti munhu wandi kunovhotera achandiitira zvakati
ko zvakabuda musarudzo izvi somugari wemuno muamerica makazviona sei
ya zvakabuda musarudzo semugari wemuno muamerica ari kuona zvinhu zvichiitika zvakandiratidza kuti hakuna munhu anoti kana ari pachigaro anongotaura kuti inini handisi kuzobva pachigaro changu ndicharamba ndiripo vanhu ndivo vanoti kugadza vanokupisa position yaucho yauri iyoyo kana kuti vanoda kuti tinoda kutungamirirwa naningi kana uri mutungamiriri haungobva wati its automatic ndichatungamirira kusvika narini asi vanhu ndo vanokutaura kuti tichada kuti ututungamirire kana kuti kwete
pane chamunoshora here kana kuti pane chimwe chamunorumbidza here maonero enyu akamira sei panyaya iyi
chandinoona inini maadvantages akawanda kukunda madisadvantage
avo vange vari chizvarwa chezimbabwe chinogara mudunhu reamerica reohio vazvidzai ruzidzo vari parunhare kuohio nestudio 7 yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga
Studio 7 makadi zvenyu muri yezimbabwe vatapwenhau vari kusarira kumashure vatapwenhau nyatsai kuita basa renyu vatapwenhau muchengetedze vanhu vatapwenhau mufanira kuchengetedza vanhu pane zvese mufanira kuchengetedza vanhu pamapurisa mufanira kuchengetedza vanhu mapurisa haafaniri kuti arase vanhu muripo vatapwenhau hazvitenderwi vatapwenhau vanhu vanoita zvevhiolence vatapwenhau mofanira kutonge muripo zvinhu zvazvifanira kutoitika zvinhu izvozvo vatapwenhau itai basa renyu patichaenda pamavhotsa apa vatapwenhau munofanira kurara ipapo makachengetedza vhoti vatapwenhau hakuna mutapwenhau anorara musi wemavhoti
makadiko vashamararo westudio 7 kusanganisira vateereri dambopindura vavurume anga achiti anzwira kuvachamisa triplec vasunge vanhu vakanga vachikonzeresa noizi here vaizokwanisa kuvasunga sei iwo mapurisa acho aripo achizvionawo nemadziso paya sunga chini. Mapurisa ndio la basara ulofanya kusunga niwa. Anjo kwaona mapurisa singa sungi. Wachitaita sunga chitwa niwa kumana na neti sana. Kipa chini ndio ruku diere sana. Saka hii Zimbabwe ni shagato umaidwe. Tusha kudai mara, tusha kuteta sedai mara pinjira. Zimbabwe ite shakanaga hii. Nukuti yangu pane sunyi mwoso nyingi atika. Tuka mangala mapurisa hapana chino etika. Masoja ningari kwa uwega. Basia yu kwa uwega. Saka hii paka tuuma wana wamayu. Wataura hongwa saa ajitike.
Masira sayi mese wa tereri ve studio 7. Ndiri mburi tamasho kondiri kuno kutebeni. Ndakachida angu kungo pao mazano. Kuhama zangu warimuno mu South Africa. Nivamo vese wakabuda mu Zimbabwe wakatisa o napa u Zimbabwe. Unyanya warimuno mu South Africa shukurandina aropa mure warume ndere uti warume. Tisa nyenge jwa ne chuhiti ne urume ndeye muno mu South Africa unitaka kupai uzume 6 months. I 6 months iji dinoona sekunge warukungo da kuko firinga. Wada ungo tinyenge zera kutitisa enda kumusha kuno vota. Tirambe tiripa asipo uzi nye. Kana zango pera mafota ango darika. Wacha tangasi kutishunguruza muno mu South Africa. Saka shokura angu noko usha naka chikubira angu te warume. Yande hii kumusha kwedu tino vota tigazire jika edu. Tisa nyenge tukwa hini utungamiru wa muno mu South Africa unitopu wa 6 months. 6 months hizo zizi ndezo kutifirika utisa no vota. Noti kangoreka kuno vota chia gara futi zime 5 years tiri pass kwa uche nyiri hili. Saka hande hii tino vota warume tigazire se jika edu.
Studio 7 hapa mkari na mazangu. Ndara kutuwa ngo uyu zana PF uyu akaenda kashi nangkwa akwa. Kundu baba andu kashi nangkwa kwa mbeo kutivarimi ni mafertilizers. Kundu baba andu mbeo kashi nangkwa akwa. Zano zibayo kutivaka tura minda waka hapa bili kutivarimi. Kundu kashi nangkwa kwa wana land. Bilo kwa tura ma hectares nifunga almost plus minus maybe ma 500,000 hectares zaka tura bili. Zaharu kurimanzimi. Kundu kashi nangkwa unumunusu wapa mbeo nore mapari. Anakasha mkwa mwati kumbunza ye nao ya hitu unumpa mbeo kuti. So noti pa mbeo tino zirima kuri kuri mwondo wakatora. Wanakati vamuke unukushinua. Masapati isu wangeza no PFI. Tarisaya wanaka shirigeshe. Wakunaya wangimu. Tarisaya wanaka shilonga. Masu na hapo kugara. Wakati wakwa minda ya hapo. Tarisaya wanaka wakwa masakesa. Wakati wakwa minda ya hapo. Mishipa zano PFI kuti. Irime. Irime. Imu mamuzi vano. Vano zano PFI. Sababu wana mwati vamuke unukuchenjera. Zano PFI. Akana kwa hiru chisa. Zano pefi, vaparazi, vaurai.
Chulienzi likuno kule mpopo. Ama zangu chatofa rango, ziwa ndecho kutrago for freedom. Ino toda kutunga, ino toda kurumamuromo, ino toda kuto kwinya, ino toda kuto sunga tinga, kuto sunga mabrugwa. Noti zedi zokure mbeja isi. We are not yet independent. We come to China to think that we are going to be independent in 1980. Pakavane struggle. Pakate ukaropa. Asivana wana kumbo zokera shure. Apana zwe urumende ino tonga. Ino bumida opposition kutingo pinda zirinyore. Ende vanu wawaningu wachishandisa wavo. Wawaningu wachitigira bato rino tonga. Ndo vanenge vachitonga kumapurisa mwezi wauti nyika yedu kubva kumajaji kupi kupi vakabata kose. Asi tinokashamadza tinongo havana ungwadi vanoti hazvisi kuitika havasi vedu kana vasi venyu seiko vasingasungwi. Kumapurisa seiko muchingotarisa semapurisa asingasungwi. Anoziva kuti kana vangotosunga vanogona kutodzorekwa mapurisa okutonzi mapurisa akarohwa nemahiti ezano. Maizi zano anenge atumwa nevakuru. Saka isu ngatingoziva kuti zvatiri kuda freedom yatiri kudai pano toda kutokwinya hama dzangu zvokuti tisunge munhu tibate tibizwa kana ngatitokanga mwanazvo icho tofanira kungoziva ndechekuti tofanira kutokwinya mabhurugwa tonatsa kutomeka shuwa kuti zvigumwe kana zvine maronda kusvika pakundovhota chigumwe changu togona kuti ndibate ball point. Ndinatse kukasta vhoti yangu.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti +1 202-465-0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Muna 2017, mashoko akabuda pamusoro pekumbunyikidzwa kwekodzero dzechinamato kana chitendero, masangano, kushamwaridzana uye nemashoko muChinjiang kuChina, semaonero esangano reUnited Nations. Mashoko aya akazotsinirwa nemamwe akawanda ane ruzivo nezviri kuitika, kusanganisira uchapupu kubva kune vakarwadziswa pamwe nemhuri dzavo. Office ye United Nations inoona nezvekodzero dzevanhu ye United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights yakaita utsvakurudzo yayo yakaburitsa gwaro iro rakapeta kuti danho rekusungwa zvisina tsarukano kune rusarura kwenhengo dzeUiga nemasangano ane nhengo dzechimaslimu dzakawanda kunogona kunzi mhosva dzepasi rose, zvikuru sei mhosva dzekushungurudza vanhu. Rakaratidza kuti kutyorwa kwekodzero dzevanhu kwakadzama kwakaitwa muChinjiang kuburikidza nekushandiswa kwekumbunyikidza kwakadzama. Mamwe masangano ane nhengo dzechimaslimu dzakanyanya kuwanda anosanganisira Hui nemadzinza vevanhu veKazakh, Kyrgyz, Mongol neTajik. Musi wa26 Gumiguru, mumwe musangano weparutivi pemusangano weUnited Nations wakaziya mamiriro enyaya dzekodzero dzevanhu dzemapoka aya ari muChinjiang. Gwaro ranga rakamirirwa kwenguva ndefu reUnited Nations Office of the High Commissioner for Human Rights riri pamusoro peChinjiang rakaratidza pachena kutyorwa kwekodzero dzevanhu nePeople's Republic of China kune udzamu hunotyisa. Vakadaro mumiriri weAmerica kuUnited Nations amai Linda Thomas Greenfield. Vakati kumanikidzwa, kureurura uye mitongo yakaomarara pamhosva dzisina umbowo, kuchengetedzwa majeri kune rusarura rwemarudzi, zvitendero, tsika nemashoko, utsinye nekushungurudzwa kunonyadzisa ndozviri kuitika. Izvi nezvimwe zvakawanikwa zvinosiya pasina kana mukana wekupokana. Vakadaro Ambassador Thomas Greenfield. Vakati zviito zvavo pasina mubvunzo imhosva dzekumbunyikidza vanhu. Vakati mubvunzo uri pamberi pedu ndevekuti topindura sei. Vakati America icharamba ichivheneka nemwenje pakupondwa nekutyorwa kwekodzero dzevanhu kuri kuitwa nePRC kune maUiga pamwe nedzimwe nhengo dzezvimwe zvitendero nemapoka everudzi rushoma muChinjiang. Vakati ticharamba tichimanikidza People's Republic of China kuti izadzise kurudziro dzaCommissioner weUnited Nations uye ticharamba tichimira neveUiga nenhengo dzemamwe marudzi madiki nezvitendero zvidiki, toona kuti vakapara mhosva vatongwa. Musi waGumiguru 31, nyika makumi mashanu kana kuti 50 dzakasaina pamwe chete chibvumirano kumusangano weUnited Nations General Assembly dzichiratidza kushushikana kukuru pamusoro pemamiriro ekutyorwa kwekodzero dzevanhu muPeople's Republic of China, zvikuru zviri kuitika zvekutyorwa kwekodzero dzevanhu vechiUiga nemamwe marudzi madiki akawanda echimaslim ari muChinjiang, uye kukurudzira PRC kuti iburitse muusungwa vose vakasungwa zvisina tsarukano uye kujekesa nekuzivisa kune avo vasiri kuzivikanwa kuti varipi. Vakati hakuna nyika isiri pasi pekutarisiswa nezvekumbunyikidza kwayo vanhu vayo. Ayo anga ari mashoko anoratidza famire hurumende yeAmerica. Amaverengerwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Chikwata chinobva kusangano reCommonwealth chinotarisirwa kusvika muZimbabwe nhasi kuzoona mamiriro akaita zvinhu munyika maererano nezvekodzero dzevanhu. Zimbabwe ndiyo yava sachigaro wesangano rinoona nezvamangoda reKimberley Process Certification Scheme. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muna Chris Gande.